Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo gunyana 10, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Maonera andinozviita ini ndeyekuti tisati tatombotisenyika tatanga kukoka vatete vangave kana Sadhiki kana kuti vamwe vangatumwe nesadhaki, panofanira kutombenge pazamwa nhaurirano dzinenge dzichikokerwa navanhu vemuZimbabwe vanogona kuve vemadzisvondo kana kuti munyarikani mukuru.
Pope Francis vokurudzira nhaurirano muZimbabwe mushure megakava rakonzerwa nesarudzo dziri kunzi nevakawanda hadzina kufambiswa zvakanaka.
Vanhu vafa kuincrisa pachirungu yatingati advocacy around nyaya dzekutyora kwekodzero dzevanhu kunyanyanya kumaplatforms akaita sana Sadhiki, vana AU, vana United Nations. Tinoziva kuti vhiki riri kutevera iri vamiriri venyika dzese vanenge vachisangana kuUnited Nations General Assembly.
CCC yokurudzirwa kumhanara nyaya dzekupambwa kwenhengo dzayo kuUnited Nations kana matare munyika asina chaari kuita. Tichakupai zvabuda mitambo yeCastle Premier Soccer League. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Pope Francis avo vange vachisangana nevatungamiri veZimbabwe Catholic Bishops Conference kuRome vanoti zvakakosha kuti vatungamiri venyika vaite nhaurirano. Izvaziviswa mashoko kuvatori venhau nemutungamiri weZimbabwe Catholic Bishops Conference kana kuti ZCBC Bishop Paul Horan, avo vakatungamirira kanzuru iyi kunoita musangano naPope kuItaly kuVatican. VaHoran vanoti Pope vakatiwo vari kunamatira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, asi vachiti vanofanira kuteererawo vanhu nekukoshesa nhaurirano munyika. Bishop Horan vakati sekereke vakagadzirira kuita mutongi gava kana munyika mukasaita kuwirirana zvikuru sei panyaya dzezvematongerwo enyika. Zimbabwe Council of Churches yakatiwo sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka uye irikurudzirawo kuti munyika muitwe nhaurirano. Vamwe vari kuda kuti Sadak itungamirire, asi vamwe vachiti zvinokwanisa kuitwa nevemakereke. Mukuziya nezvenyaya iyi Tabata Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabenge.
Pangaite chido chekuti dai sarudzo dzadzokororwa, asi sarudzo hadzidzokororeke mangwana.
Nechikonzero chei muchidaro?
Kuti sarudzo dzidzokororwe, pane zviga zvinofanira kuzadziswa zvakafanana nekuvandutsa zvinhu zvakati wandei kuitira kuti sarudzo dzacho dziitike namazvo. Kuvandutsa zvinhu zvakati wandei kunosanganisira zvakare kudzora mwoyo yevazhinji vanogona kunge vanga vachionekwa sekuti ndivo vakaita kuti sarudzo dzinge dzisingafambi zvakanaka. Naizvozvo badzi zvinogona kungoitwa nenhaurirano. Zvinototora mapato akakwikwidza uyezve akawana rutsigiro rwevazhinji, zvisinei nekuti ndiana anonzi nezeki ndiye akakunda, ndiana anonzi nezeki haana kukunda. Zvinototora ikoko chaiko kuti ivavo vaungane, asi havagoni kungoti vaungane vari pachavo. Maonero andinozviita ini ndeyekuti tisati tatombotisenyika tatanga kukoka vatete vangave kana Sadhiki kana kuti vamwe vangatumwe nesadhaki, panofanira kutombenge pazamwa nhaurirano dzinenge dzichikokerwa navanhu vemuZimbabwe vanogona kuve vemadzisvondo kana kuti munyarikani mukuru anogona kunyarwa neve matongerwo enyika vese vanenge varipo akokera nhaurira inoidzodzo ndipo panozotangira kuti chii chiruda kuti chivandutswe.
Asi katiri kunzwa kave ZANU-PF achiti kutopinda kwakaita Triple C mudare reparamende nemumakanzuru zviri kureva kuti gakava rapera.
Inonzi pachirungu interpretation inenge ichiitwa neZANU-PF. Vanozviita izvozvo kuti zvinge zvichienderana nezvavanoda kuti zvinge zvichinzi ndo zviri panyika kana kuti ndo zvingadziva kufana vachitaura vanoti zviri paground. Iyo Triple C ichiti aiwaka. Isusu vanenge vachisenza chirungu chekuti tinoda kuti tidefende mazone of autonomy edu. Pakaitika gakava iroro nekusanzwanana nekusawirirana ndosaka pachizodiwa mutongi gava mainzanise. Pachizodiwa kunzi payananiswe nekuti izvozvo zvamatotaura zvinoratidza kuti muono wacho hauna kufanana. Zvinotoda umwe munhu kana vamwe vanhu vasina divi ravakarerekera kuti vange vachiuya pakati peava vachizoita kuti pave nenhaurirano dzinoita kuti nyika ifambire mberi. VaZulu hatingadi kureverana nhema. Iyo nguva takazoenda kusarudzo nyika yanga yamira pamugani. Zvemari zveraramo yevanhu zvachingoradza kuti haigoni kuti ienderere mberi pasina chimwe chaitika chinoita kuti vanhu vange vachionera pamwe. Nekuti ZANU-PF pachayo kuti vati vangaidhonza vangaikakata vakafamba nayo nepavakaisiya iri tichienda kusarudzo. Ine hangu sembongorori yezvematongerwo enyika dzimwe nhambo nezveupfumi handioni sekuti simba nezvikwanisiro vachiinazvo.
Chimwe chingada kuzikanwa nevanhu ndechekuti mukaita sarudzo dzine mutauro sedziri kunzi dzakaitwa neZimbabwe, pane matambudziko akaita sei tichitarisa nyaya dzezveupfumi?
Dambudziko guru vaZulu nderekuti anononga svosve nemuromo mwana weZimbabwe. Pane shoko rinoseenzeswa rimwe chete chete rinoita kuti nyika dzifambire mberi. Shoko iroro nderechirungu rinonzi confidence. Confidence iyoyo inodiwa nevemabhizimusi vanodyara mari dzavo munyika. Confidence iyoyo ikashayikwa zvinoreva kuti zveupfumi hazvifambi zvakanaka nekuti mari inodyarwa inoshayikwa.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaJoy Mabenge vachitaura vari parunare muHarare. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vari kukurudzira bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kuti riendese nyaya dzekupambwa nekuitwa kafira mberi kwenhengo dzaro kuUnited Nations sezvo mapurisa ari kunzi haasi kusunga vari kupomerwa mhosva idzi uye matare achinziwo ari kuonekwa seari kutora divi. United Nations ine musangano wevatungamiri wenyika mwedzi uno kuGeneral Assembly uye mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwawo kuuya kuNew York kumusangano uyu. Nhengo nhatu dzebato reTriple C dzinosanganisira kanzura weWard 26 kuGlenora, vaombera Ishe Nhende, dzakaitwa kafira mberi zvakapa kuti vaNhende vatotadze kutora mhiko yekutanga basa mukanzuru nemusi wechina. VaNhende vakaitwa kafira mberi vaina vaSanele Mukuhlane vakasiya vakandwa musango kuMapinga kuMashonaland West nevanofungidzirwa kuti vasori. Musango umo ndomakakandwawo vatapiwa muchineripi avo vakakwikwidza musarudzo kuuzumba maramba vanonziwo vakapisirwa musha. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vaKennedy Masie vanova Gweta rinorwira kodzero dzevanhu.
Zvinhu zvokuti zvasingatarisiri kunyanyanya kibva mumaelections akapembedzwawo naiyo vaMnangagwa vachiti angari peaceful. But tiida kutarisa futi in total zvinhu zvokuti ndihwo hunhu hwehurumende yeZimbabwe. Zvinhu zvatagara tichiona even before maelections takaona kuti papa nenyaya dzekusungwa kwevanhu nenyaya dzekuurawa kwevanhu tichitarisa nyaya yanamore Blessing Ali nedzimwe nyaya. But izvi zvokuti kana iwo hurumende ichiti yakahwina maelections yakutanga kupamba vanhu, yakutanga kurova vanhu, yakutanga kupisira vanhu dzimba, hazvinhu zvisina kumira zvakanaka ende zvinhu zvisingatarisirwi kune hurumende inenge ichitida kutonga nyika zvejekerere.
Asika tukunzwa mapurisa achite ane umbowe kuti vano pikisa varikuda kuratidzira nekudaro ndo saka arikugara akadzipakatira.
Ya kuratidzira zvako hakuna kushata ende futi zvinhu zvinobvunzwa nemutemo wedu bimbirodere mutemo constitution. Unotaura kuti munhu nemumwe zvake muZimbabwe mugari weZimbabwe anobvumidzwa kuratidzira as long as she is really peaceful. Kana iwo vakuchitya kuti vanhu vanokwanisa kuratidzira zviri izvo zvekodzero dzavo, vanofanira kushandisawo atingati maminzi asiri ekurova vanhu, pamba vanhu, kana iko kupisira vanhu dzimba zvese zvati kuona zviri kupomerwa kune vanhu vezanupf. Saka zvinhu zvakadai so zvinhu zvokuti kana iwo mapurisa achifungidzira kuti zvinhu zvakadai so zvokwanisa kuitika, useriousness wavo tinohuona nekusunga vanhu vari kupamba vanhu vacho, nekusunga vanhu vari kupisa vanhu dzimba, nekusungawo zvevanhu vanhu vari kuchikora kodzero dzevanhu. Ndokuti tizive kuti hurumende iri serious nekuda kuchengetedza runyararo muZimbabwe.
Ko vanhu vanenge vachikorerwa kodzero dzavo muZimbabwe vachiti havana chivimbo nezviri kuitwa nemapurisa kana matare emunyika vangaitewo sei?
Pari zvino I think kutoenda kumatare dzimosva vachiendesa nyaya dzavo, especially vanenge vachinzi vakapambwa kana kuti vachinzi vaka itwa torture atingati pachirungu, kutongoto reporter zvekare mumainstitutions yayo nokutora nyaya dzavo vachienda kumatare dzimosva, zvinhu zvinokwanisika kuva zvichiitika panguva inoi nhango hazvo pasina hacho chivimbo chokuti nyaya idzi dzingaende mberi. But for documentation nekutaridzawo zvekare kuti mainstitutions edu emuZimbabwe haasi kushanda, zvinhu zvofanira kuzvitevedzera. Zvimwe futi zvinokwanisa kuitika ndezvekuti vanhu vafanira kuincrisa pachirungu yatingati advocacy around nyaya dzekutyora kwekodzero dzevanhu, kunyanyanyanya kumaplatforms akaita sana SADC, vana AU, vana United Nations. Tinoziva kuti vhiki riri kutevera iri vamiriri venyika dzese vanenge vachisangana kuUnited Nations General Assembly. Aya ndo maplatforms anokwanisa kuti vanhu muZimbabwe nevamwe vasiri vemuZimbabwe vanokwanisa kuenda vachinoratidzira vachiitisa kuti nyaya dzakadai so dziri kuitika muZimbabwe panguva iyoyi chisarudzo chichangopera dzionekwe dzichitaurwawo nevamwe vatungamiri vedzimwe nyika, kuda zvinhu zvokuti kana vamunangagwa ukazvinzwawo kumaplatforms akakura kudaro zvinhu zvinokwanisa kuzomira.
VaKennedy Masiye vanoshanda nesangano reAll Hands on Justice vange vachitaura vari parunare kuTexas. Asi vachitaurawo nenyaya dzekunzi vanhu vari kupambwa, mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vakaudza Studio 7 kuti vachiri kufirefeta nyaya idzi. Mapurisa akatiwo anonziwo ari kurambidza vanhu kuungana zvikuru muHarare, uye akambenge ati ane umbowe kuti vanopikisa vari kuda kuronga kuratidzira zvikuru sei muHarare. Bato rezanupf riri kuramba kuti riri kuita vanopikisa kafira mberi. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vanodarika zviuru zviviri vakafa nemusi wechishanu Manheru kuMorocco, uye vamwe vanhu vanodarika zviuru zviviri vanonzi vakakuvara mushure mekudengenyeka kwenyika. United Nations inoti vanhu vanosvika zviuru mazana matatu kana kuti 300,000 vakakanganiswa zvikuru nekudengenyeka kwenyika uku. Kubatsira vakakuvara kunonzi kuri kunetsa, uye vamwe vange vachinyora pamadandemutande akasiyana-siyana kuti hurumende yange isiri kubvumidza vekunze vanoda kubatsira kupinda munyika iyi nechimbi-chimbi. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vavimbisa Vietnam kuti nyika yavo ichasimbaradza nyaya yekudyidzana nayo, asi izvi zvinonzi nenyanzvi munyaya dzezvekudyidzana kwenyika nenyaya dzematongerwo enyika zvinogona kuunza kusawirirana neChina. Munyori mukuru weCommunist Party of Vietnam vaNguyen Thu Trong vanoti vakazvipira havo kushanda nenyika dzose. vatunga miri vaviri ava havana havo kutaura nezviri kuitwa nechina zvekuda kutora rimwe dunhu revietnam ichiti nderayo Vatereri kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi tererai studio 7 pamasaisa yanoti 909 am 6175-7255 per shortwave. Muchirongwa chedu cheve chidiki mutori uduwe na u Taboka Ncube ari kuita hurukuro na muzvare Jacqueline Mpofu avo vaimba nevaimbi vane mukurumbira vanosanganisira Amara Brown Sani Makalima nevamwe vasati vasangana nenjodzi yemumugwagwa tsaona iyi yakasiya muzvare Jacqueline varemara uye vave kushandisa wheelchair Asi, vanoti izvi hazvisi kuvadzosera kumashure sezvo vari kuenderera mberi nekuimba vachibatsirawo vamwe vechidiki. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naTaboka namuzvare Jacqueline Mpofu.
Sati ndapinda munjodzi yatakapinda anayo ndanga ndiri musician. Ndichiita mabacking vocals for maartist akasiyana siyana like Ana Amara Brown, Rocky, Baba Shupi, Willem Tite, Sani Makalima, Nivamuyo, Bakati Wandi.
The accident, chicha gaiti.
I would like to say kuti ikesi drinking and driving. Jandine ishamari yangu, we coming from a party, so I think akarara. As a driver. And the next thing Shandika Chandu remember is waking up really stuck between the two front seats. This can't move or anything and I was in this sharp pain. Something just told me that this is a spinal cord injury. I don't know why. Maybe because I knew I couldn't feel the lower part of my body after seeing doctors and everything. Bandagas will confirm that it was a spinal cord injury.
Wamuda muchipatara wavakumba zvanga zviri sei?
Tenda kuti kunyepa zvanga zvakaoma, infect zvakatooma. Nekuti ino usati wakwara uri munhu ari independent unozvifambira, unozvishandira, unoenda kwaunoda kuenda anytime anyhow. And then now wakwara life yako yamira sort of wakumba, you're trying to get back my functions. Like Mazetanga could not even sit. Then we go and sit around. We go and sit in. I said, "Salazar, it's toll on your mental state because you are going to feel like you're in a snapasa. Because you know, umka life is going for other people, for your former friends. You start even losing friends because not good for now, actually, but you life just here now." Life is busy and you will just stuck at home. So it wasn't easy. Zvashika woma zvakatooma nekuti wakujaira kutangidza upenyu. Tanga kudzidzira kuti kuti ndiri move ndofana kudai. Kuti ndigare ndofana kudai just like zvataita tiri vana vadiki. Uri mucheche remember kuti wakatanga kudzidza kumira, kutanga kudzidza kufamba, ukambaira and all that.
Wakazvikunda sei izvi?
Kuti nditi kukunda is a very big word. Chandokwanisa kutaura ndechekuti until now my struggles are chachitoripo like these mental issues zvinombokubatawo kuzuri munhuwo inomusinomuka uri emotional.
Izvezvi tichitarisa pawava wava papi neupenyu chii chaungati zuva nezuva paunomuka nokupa simba.
Chifamba kudaro, you know, with the injury, urkumba and everything, wachema, wazifotsera fama zero pasi, wadi. Unoshuka pepe kuti, ininga, nita ni uchema, I need to control my life, I need to get back something, you know. So, doba ndakazo tango kubudopa ambao, kutuago, jumezu kita, ndakasanga naone an organization, nansi povo Africa. Ndova ndikuti vakandiburitso mucomfort zone, you know, uchi like uda kudzokera back to life but also une fear yekuti ndinoshwanisa here, how are people going to accept me? Ndo vandaita program yePov Africa to do with going back to music. And I thought myself, kuti hapana chinotyisa, hapana chachinja except the fact yekuti I'm just sitting. Besides music, pane mama projects andikazotanga kuta tackle. Most of the things that tinoshandisa is spinal cord injured people. Atikwanise kuzvipiwa negovernment. Zvizvi zvatinotenga tega, like my medical essential needs, like my catheter, my urine bag, even because tinorwadziwa nemuviri, mushonga wekupedza marwadzo. Ndasanganawo nevamwe vane mainjuries seangu. I noticed kuti so many of us are struggling. So I've been going around giving clothes and this medical supplies to vane spinal cord injuries. Pane project yatiri kutanga, vakawanda vanonida mawheelchairs avana. We decided to start a project to make wheelchairs. The wheelchair new one chaiyo inoita like 500,000. So we're trying to make a wheelchair isina makosa akawanda. Recently ndakawanawo basa kunonzi kudindira Us Festival Foundation. So what we're doing is kuenda kunzvimbo dziri marginalized tichitsvaga talent. Because vana vana mukana vanokwanisa kuwana se vari in towns kuti vaonekewo matalents avo.
Tinotenda zvikuru Taboka Ncube achitaura namuzvare Jacqueline Mpofu anga ari parunhare muHarare. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Manheru akanaka vatereri, ndini Tanonoka Wande nechirongwa chedu chezvechitendero. Nhasi tiri kupedzisa nyaya yezvekutambira chirayiro tichinzwa pfungwa dzenyu rwekupedzisira pamusoro penyaya iyi. Ngatinzwei kubva kumutereri wekutanga.
Nakadiko mukoma Wande, tinotenda nebasa ramunoita. Ini ndiri panyaya yemukomana kutambira chirayiro chechisiri yake. Muonero wamufundisi wanga wakanaka, asi kwendiri ndakapesana kuona. Nokuti munhu kana achitambira chirayiro muchechi, vanotaura zvechechi yokutanga yanga iri chechi imwe chete yemavambo. Saka zvanga iri chechi imwe chete vatichiro kwavaenda vaikwanisa kutambira chirayiro iri chechi imwe chete. Saka iko zvino machechi Mwari vakaona kuti nokuda kwokuti vanhu mangwa dzedu dzinosiyana zvokuda zvinhu zvakasiyana siyana, vakaona kuti zviri nani kuti masangano awande, umwe noumwe awane paanokwanisa kunamata ari. Saka naizvozvo ndinoona kuti uyu mukomana akaresa pakutambira chirayiro chisiri chake. Nokuti chirayiro kana chiitwa muchechi chinodzidzirwa. Tadzidzirawo chirayiro chinochidyire chiri chirayiro chacho. Woziva kana waziva wadya chirayiro chomuchechi nyonyo wakasununguka. Saka wakadya chirayiro chisiri chomuchechi make, ndinoona kuti wakaresa. Saka mukomana uyu akaita ake nokuda nokuti aziva, asi unoziva nokuti mazuva ano vanhu vakawanda vanofamba vachipinda muchechi nokuti zvirayiro zvinotambira zvakasiyana siyana. Saka ndatendawo mukoma Wande, ndozvandinopa izvozvo kuti ndozvendofungawo.
Umwe akatumirawo mashoko ake ndimufundisi Koroma. Taurai henyu tinzwe mufundisi.
Ya, ini ndinoitwawo mufundisi Korwa. Ndine nhau yehama yakaenda kuAnglikeni ikanodya chirayiro asi isinganamate kuAnglikeni. Yakazoti yapedza kudya ikaudzwa kuti zvawaita izvozvo watadza kana kuti une mhosva. Regedzai ndipindurewo ipapo pamusoro penyaya iyoyo. Kristu akati itai izvi nguva yose muchindirangarira, kureva kuti Paseka kana kuti chirayiro chakafanira kuti chidyiwe nguva nemisi. Right. So kana munhu asinganamati kuZioni akasvika vachidya kuZioni obva adya onzi ava nemhosva. Regedzai tibate bhuku yedu yavaGaratiya 6 panhamba ya 15. Inotitaurira kuti nokuti kudzingiswa kana kusadzingiswa hachizi chinhu asi chisikwa chitsva. Kudzingiswa kana kusadzingiswa azvibatsiri chinhu nekuti tava vamwe chete muna Kristu Jesu chisikwa chitsva chine upenyu husva hunorarama muna Mwari. Saka kuti uyo ndewe kuZioni kana kuti uyo ndewe kwaMugodhi kana kuti uyo ndewe kuZayoja, izvozvo hazvibatsiri chinhu nekuti tiri chisikwa chitsva chinorarama muna Kristu Jesu. Saka muchaona kuti hamai haina chayakatadza pakuti yasvika ikadya zvinhu izvi zvanenge zvichiitwa kana zvichingorepresenta Kristu chete. Hama iyi haina chinhu chayakatadza.
Mashoko ekupedzisira panyaya iyi tichamawana kubva kuumwe wedu ari kumabvazuva uko. Tipei mashoko enyu panyaya iyi.
Makadini mukoma Tanonoka Rwande? Inini ndiri raiti ndinoitwa Tomu Mujuri, ndogara kuMozambique kudakata kusingaperi. Ndanga ndichidawo kubvunza kuti mutemo wechechi, chechi inofanira here kunga iine mutemo wayo usiri mutemo watinofunda mukati mweBhaibheri? Nekuti takanzwa mai vakataura vaya vachiti vakaputsa mutemo wechechiyo nekuti musha umwe ngaumwe une mutemo wawo. Saka toti voenda kotora chechi kuifananidza nemusha vachiti musha umwe ngaumwe une mutemo wayo. Isu tinoziva kuti chechi ndeyaMwari, inoshandisa mutemo iri mukati meBhaibheri. Asi ava vakazotishamisa vaakuti musha umwe ngaumwe une mutemo wayo uye vakatotyora mutemo wechechi. Chechi inofana kunga here ine mutemo wayo? Tinoda vhesi, tinokumbirawo vhesi inotitsigirawo izvo nokuti isusu hatiizivi. Vhesi inoti chechi imwe ngaimwe ngaiite mutemo wayo. Tinoziva kuti mutemo yaMwari yakanyorwa mukati mweBhaibheri. Saka ava vakazotitaurira kuti chechi imwe ngaimwe inofana kunga ine mutemo wayo, taikumbirawo vhesi inotsigira mashoko avo avakataura kuti tizozivi, tizogara tichiziva kuti no, Bhaibheri rine mutemo unoramba kuti chechi imwe ngaimwe ine mutemo wayo.
Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo yezvechitendero, tumirai maaudio enyu paWhatsApp namba dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140. Ndini Tanonoka Wande ndichikusarisai nemufaro.
Aiwa, tinoda kutenda zvikuru kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Tinodawo kutenda Tanonoka Wande anotipakurira chirongwa ichi nemusi wesvondo wega wega. Musakanganwi kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Iko zvino tochimbotarisa zvabuda minhau dzemitambo yePremier Castle League yatambwa nhasi. Chikwata cheDynamos charova Highlanders 2-0, asi mutambo uyu hauna kuzopera nekuda kwemhirizhonga mushure mekunge vatsigiri veHighlanders vakawanda vapinda munhandare vachiti vanga vasiri kufara nemabatirwo anga akaitwa Pembe. Izva pakuti mapurisa arwisane nevatsigiri vechikwata cheHighlanders mutambo uchibva wanzi wapera wanga uchiri mufirst half. Mune mimwe mitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi, Yada yarova iyo Cranbourne Bullets 1-0, kuchiti Wange yaita Mangange 0-0 neSimba Bora. Mutambo wetennis wakatambwa neZuro, Coco Gauff wemuAmerica akasimudza mukombe weUS Open Women mushure mekukunda Ariana Sabalenka mufinari ya neZuro. Uyu mukombe waCoco Gauff wekutanga. Vateereri, sezvo nguva yedu yapera, regai tichimbotarisa musoro wenhau zvakare. Pope Francis wokurudzira nhaurirano munyika mushure megakava rakonzerwa nesarudzo dziri kunzi nevakawanda hadzina kubatwa zvakanaka neZEC. Triple C yokurudzirwa kumhanyara nyaya dzekupambwa kwenhengo dzayo kuUnited Nations kana matare emunyika asina chaari kuita. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiya mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku izika.